Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 18 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vakurudzira paramende kuti apo iri kuzeya bhiri rekuvandudza mimwe mitemo yesarudzo ibva yagadzirisa zvose zviri kuita kuti sarudzo dzemunyika dziite mutauro makore ose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa svondo rinouya kuparura mhemberero dzekukurudzira kuremekedzwa kwetsika nemagariro evanhu. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza svondo rekudzivirira tsaona dzemumigwagwa pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vari kukurudzira dare reparamende kuti riedze kugadzirisa zvimwe zvinhu zviri kupa kuti sarudzo dzemunyika dziite mutauro makore ose, vanopikisa vachichema kuti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro. VaChamisa vakanyora mashoko aya padande mutande ravo reTwitter panguva iyo dare reparamende rave kuzeya mimwe mitemo yekuvandudza mitemo yesarudzo. Asi masangano akaita serinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network riri kuti hapana hapo zvizhinji zviri kuvandudzwa. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, vaChamisa vati zvimwe zvinoda kugadziriswa kuti vari kukwikwidza vawane gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvibve zvaziviswa nekukasika, kuchengetedza vavhoti uye kuti vari kumamisha vasahamanikidzwe kuvhotera vanhu vavasingadi nekushandisa chikafu kutenga vavhoti. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachivimbisa kuti nyika ichaita sarudzo dzakachena. Vanotiwo vari kuda kuti dziitwe murunyararo. Mutauriri webato ravaChamisa kuBulawayo vaSweden Chirodza vanoti mukuru wavo ari pachokwadi. Asi munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vanoti vaChamisa vanofanira kuudza nhengo dzavo dzeparamende kuti dzishande zvakasimba mudare, kwete kungonyunyuta. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvesarudzo vaimbove mukuru wekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu.
Tinotanga kurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti zvatapinda mumwaka wesarudzo kudaiso. Chatinotarisira ndechekuti sarudzo dzifambe murunyararo, dzifambe zvakanaka, dzigone kutambirika, dzigone kuzogamuchirwa sesarudzo dzinenge dzapa muono wevana veZimbabwe, zvichiteera zvavanenge vazosarudza kubva kumakanselers, mamembers of parliament avo vanova members dzeparamende neexecutive inova presidential. Saka tinokurudzira vana veZimbabwe kuti vagone kuita zvose zvavangakwanisa kuita kuti runyararo rurambe rwuripo, pasave nekumanikidzana, pasave nekumbunikidzana, nekuti ndo chinhu chinenge chakakosha. Zvinhu zvinotemerwa sarudzo dzinotemerwa negwara kana tichiverenga section 155.
Asika pane vari kuchema chema tanzwa, mutungamiri weCCC vaChamisa vabata nhau dzakati wandei apo dzavanoti dzinoda kuti dzigadziriswe pamberi pesarudzo. Vazhinji vari kuchema kuti sarudzo dzinogona kusaitwa pajekerere. Munotiwo kudii?
Vanoti sarudzo hadziitwe pajekerere, ndofunga vane zvavanenge vachiona, nekuti hakuna munhu anozoti akaona imbwa anoti ikatsi. Ane zvimwe zvaaona paimbwa iyo zvaanogona kufungidzira kuti imbwa iyi yave katsi. Zvimwe zvacho zvinhu zviri pachena zvatinotoona, zvakafanana nekufanisa kushandiswa kwezvekudya kukambena Zvakafanana nekushandiswa kwe kunyaya even ye voters roll chero gwaro revavoti kuti haripo. Kana risipo tingatisarudzo dziri kuitwa pachena here pajekerere here. Kana tatotarisa nyaya iyoyo takutoona kuti hapasisina ujekerere huripo hapa nekuti hatigone kuteerera kuti Mashonaland West ine 900,000 people vakaregister mugwaro. Tisingazive kuti vanhu ava vari nechepapi chaipo Mashonaland West. Izvozvo pachezvazvo zvinogona kuratidza kusatambanuka kwesarudzo. Saka zvizhinji zvatinogona kuona zvakafanana nekunge marallies achinge achida kuitwa dzimwe nguva mamwe anotadziswa kuitwa dzimwe nguva kunoitika mirizhonga. Nekuda kwaizvozvo sarudzo idzi dzinogona kunzi hadzina kutambanuka nekuti kana tichiverenga section 155 yebumbiro remutemo wenyika inotaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa zvakatambanuka free, fair, kutambirwa munhandare yakaenzana uye dzinofanira kuitwa murunyararo. Saka tikaona kwaitwa tsvimbo mugodzi, tikaona vanhu vachimhanyisana, tikaona vanhu vachitukirirana, kurova tsarudzo idzodzo hadzisina kutambanuka sematarisirwo adzinenge dzichiitwa.
Tingatawo kutarisa kuti vebato riri kutonga reZANU-PF vari kuti zvinhu zvakanaka. Takatonzwa vamunangagwa vachiti chero vekunze ngavauye vazozvionera kuti sarudzo dzichaitwa zviri pachena. Amenowo munotiwo nemashoko aya.
Kana vachinge vakokwa sekudaro, unotarisira kuti akokwa agozovine zvaanotaurawo pane zvaanenge aona. Kana achizenga ataura, ndinoona kazhinji kacho ndopanozonoita mukaha mukuru. Pakuti zvavanenge vataura sevabva kunze vauya kuzoongorora sarudzo kubva kunze hazviitwe. Tikada kutarisa muna 2018 tinoona vazhinji vakakokwa vane zvavakasiya vataurawo. Asi taona kuti vakakoka vachona havana chavaita pane zvose zvakataurwa zvacho. Saka nekuda kwaizvozvo tinoona kuti kukoka kunofanira kuri kukoka kunoratidza kuti tinozogamuchira zvamuchazotaura zvinenge zvabva mumaoni zvamunenge maita se zvamunenge maona, kwete kuti mokoka. Asi muchinge makoka muzoudza vanhu kuti musatiudze zvamaona nekuti machikoka kuti tiuye kuzo.
Vaimbove mukuru wezvemafambisirwo emabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vange vari parunare kuMonrovia kuLiberia neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa svondo rinouya kuparura mhemberero dzekukurudzira kuremekedzwa kwetsika nemagariro evanhu kana kuti National Culture Month paKariyangwe Secondary School Grounds kuBinga kuMatabeleland North. Vachiparurawo chimwe chirongwa cheNational Gallery of Zimbabwe muguta reVictoria Falls, zvinonzi mhemberero dzegoro rino dzichange dziri dzemwedzi wekukurudzira kuremekedzwa kwetsika nemagariro, dzichaitwa pasi pedingindira rekukurudzira kusiyana kwetsika, kubatana uye runyararo kana kuti promoting cultural diversity, unity and peace. Kuri kutarisirwa vamwe vanhu vachabva kuZambia, Mozambique, Malawi, Botswana, South Africa neNamibia. Mwedzi weCulture Month unopa mukana wekusimudzira nekuratidza kusiyana kwetsika dzemuZimbabwe. Mumashoko kuvatori venhau nechipiri Manheru, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati kuparurwa kwemhemberero idzi kuchapa nyika mukana wekuti iunze kuyanana pakati pevanhu vane tsika dzakasiyana. Sachigaro veNational Languages Advisory Committee muzvinafundo Ruby Magoshongwe vanotsinira kukosha kwemutauro mukuchengetedza tsika nemagariro. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndinoda kutenda zvikuru mukoma Evans nemubvunzo wamabvunzo yekuti chirongwa ichi chemutauro chakakosha zvakadii munyika yemuZimbabwe. Zvakawanda zvakakoshera mutauro wekutanga kuti ndinonzani. Ndopatinotangira onzani. Ndo zvakakoshera mutauro wedu izvozvo. Kana ndichinzi nini ndiri mukunda wekwangana zvichienda zvakadaro, kana kuti ndiri mai nhingi zvichienda zvakadaro, zvine zvazviri kutotaura. Tiri kutaura nyaya yekuti identity yako, unonzi ani, unobvepi, uri kugarepi, wakanangepi, zvese zvakagukuchirwa mutauro wedu.
Pama zita ama bata apo, ziri kupinda papi mumitauro yenyika, pata nangure zishoma ipapa.
Pandiri kuti nini unonza, ni andisi kubunza zitare munu. Ndiri kubunza inini, taka nangana, nezvinhu zvatinokoshesa, tsika dzedu, magariro edu, zvitendero zvedu, zvatinodya, mishonga yatinosenzesa pakurapa. Ukama watinawo pachedu mungava mumhuri, kutanga, zvoenda munharaunda, zvoenda mudunhu, zvozoenda mutinoti munyika. Yese tenderere. Pandiri kuti nyika apa, tine nyika yatinotisi kune nyika yana mambo Mutasa, kune nyika yana mambo Simunya, kune nyika yana mambo Mapanzuri, kune nyika yana mambo Zimuto. Handisi kunangana nenyika yeZimbabwe pasi rese tenderere, ngekuti zvinokosheswa munyika dzakasiyana siyana dzandiri kutaura mapockets aya. Zvinhu zvinenge zvakati tsaukei zvishomanana, asi zvichingoti buritsira pachina kuti tese tiri zvizvarwa zvemarudzi evatema vakagara munyika inonzi Zimbabwe, taibatanidza hese yakadaro.
Nemitauro yakawanda iri munyika iyi nechirungu chakati kuuya ichi, zvinoda kuitwa ndezvipi veruzhinji vangade kupanzwisisawo ipapo?
Chikonzero chiri kufanira kukoshesa mutauro wedu kunangana nemhemberero dziri kuyezvinezvi. Pane zvatakarasikirwa nazvo zvakawanda zvatiri kufanira kundovhundunyura tichidzokesa, ngekuti taita utera hwakawandisa munyika yedu. Mukatarisa vanhu vari kuita makuna kuna, vanhu havachava kupara ngozi, vanhu vakuurayana, mosva dzacho dzawandisa, vana vakurova vabereki. Zvichingoenda zvakada nenyaya yekuti tabva pane mwongo unotitsanangura kuti tiri vanhu. Chinotiita kuti tive vanhu chii? Zvese zvakagukuchirwa pai mumutauro wedu. Ndingaramba ndichingotaura nchienderera mberi.
Avo vanga vari sachigaro weNational Languages Advisory Committee muzvinafundo, Rubi Magoshongwe, vari parunare kuHarare neStudio 7. Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza svondo rekudzivirira tsaona dzemumigwagwa pasi rose reUnited Nations Global Road Safety Week. Nezuro pakaitwa mabiko aitungamirwa nesangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe, TSCZ, pamuzinda weNational Railways of Zimbabwe muHarare. Svondo iri riri kucherechedzwa kubva musi wa15 Chivabvu kusvika musi wa21 Chivabvu, nechinangwa chekuratidza kukosha kwekufamba, kuchovha mabhasikoro nepanokodzera kushandisa dzimotokari dzinotakura veruzhinji. Sechipo chayo mukukurudzira kufamba kwakanaka mumigwagwa, sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rakapa chipo chependi kuNational Railways of Zimbabwe kuitira kuti inyore zviziviso panopesana njanji nemigwagwa zvekuyambira veruzhinji kuti vangwarire. Mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaMike Madiro ndivo vakange vari munyarikani pamabiko aya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Akandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi everuzhinji rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliati.
Pembera Global Road Safety Week isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe hatisi kufara nemamiriro aita mugwagwa munyika yese, kana achitarisa kuti kunogara vanhu kwakamira sei. Vanhu vakufamba nzendo refu kuti wangu achinobata mabhazi nemichovha mumadhorobha umu.
Izvi zvinokanganisa zvakadi vanhu ivava vanenge vachifamba nemichovha kana vanofamba nemabhazi?
Izvi zvinoita kuti vanhu vasangane nenjodzi dzakawanda. Ndozvinoita kuti vanhu vazo kukwira zvimotikari zvimwe zvipipipi zvimapaira taxi zvinewo zvokonzeresa tsaona kana kuti ivo kusangana netsaona vari mumotikari idzodzo nokubirwa pamwe chete. Saka tichingokurudzira hurumende itarise kuona kuti mugwagwa yawandudzwa nekuti 90% yemugwagwa yedu haina kumira mushe zvikuru. Takatarisa kumatebeland, takatarisa nzvimbo dzakafanana nana Victoria Falls wange tichisvika mubulawayo rodhi idzodzi chipo chokuti hachisina mugwagwa. Mugwagwa yachereka zvekuchereka zvezvi inoda kuwandudzwa nekuti ikure nekuti mota dziri kufamba ipapo marori makuru mabhazi nedzimwe mota dzakadaro. Uye zvakare mugwagwa iyo inoinzira nyika mari sezvo kune nzvimbo inoshanyirwa zvikuru inodaidzwa kuti Victoria Falls ine vashanyi vakawanda.
Tiri kuona kuti macherechedza iro svondo rekurwisana netsaona mumigwagwa. Panguva iyo tsaona dzemumigwagwa dziri kunzi dziri kukwira muZimbabwe. Zvii zvamungataura?
Kuwanda kuri kuita tsaona pamugwagwa kunokonzereswa nezvinhu zvakasiyana siyana. Nyaya yekutanga kusawandudzwa kwemugwagwa. Imwe mugwagwa yapera yakagadzirwa makora akawanda apfuurayo haina kuzombobvira yawandudzwa sezvainofanira kunge ichiitwa gore negore. Ndezvimwe zviri kunetsa kushayanywa kwevatyairi pamugwagwa. Vamwe vatyairi vane zvirwere zvavainazvo, vamwe vanorwara vari pamugwagwa. Ndezvimwe zvinhu kuti munhu anogona kungofriza kana kuti abatwa nechimwe chirwere pamugwagwa. Nyaya yematayi chaiwo chaiwo chaiwo, matayi ari kuuya amwe mazhinji ari kubva kunze kwenyika aenderane netereni yemuZimbabwe anenge achibva kunana kuchando. Kusaongarorerwa kwemotikari dziri kupinda muZimbabwe kuti dzakamira sei ndezvimwe zvinhu zvinokonzeresa futi tsaona. Pane zvakawanda zvatinokwanisa kudoma zviri kukonzeresa tsaona pamugwagwa yeZimbabwe nekuti takaita chisungo. Chisungo icho chachishande chinongogara chiringo papepa vanhu vachipera kufa. Tirikushaya action, yati kuti hashtag action now.
Saka zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa vaGoliath?
Chekutanga ndinoda kuti mugwagwa yedu yange yakagadzirirwa mota shoma shoma, uye zvakare imwe mugwagwa yapera haichawandudzwe zvainofanira kunge ichiitwa makore nemakore. Vatyairi dzimwe nguva vari kushanya pamugwagwa ndezvimwe zviri kukonzeresa tsaona pamugwagwa. Kana tiri kuti tiri kugadzira mugwagwa, mota dzisingakodzere kufamba pamugwagwa ngadzibviswe. Vatyairi vasingagoni kutyaira pamugwagwa ngavabvise. Ndosaka tiri kutaura kuti dambudziko redu rinogona kugadziriswa pakaita nyaya yemapoint system yekudhidhakta mapoint system kubvisa mapoints kuvanhu. Dambudziko redu rinogona kugadzirisika zvakare.
Avo vange vari mutungamiri wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi everuzhinji rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mubepanhau reZim Live mune nyaya yekuti mapurisa akazivisa nezuro kuti mumwe mwana ane makore mapfumbamwe akadonha akafa achitiza zvigure kumabvuku muHarare. Nyaya iyi ichiri kuferefetwa. Mubepanhau reHerald mune nyaya yekuti Mozambique neZimbabwe dziri kuzeya nyaya dzekudyidzana pane zvemagetsi. Magetsi ari kushomeka zvakanyanya munyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaPhilippe Nyusi vari kushanya muZimbabwe kwemazuva matatu nemakurukota avo nechinangwa chekukurudzira kudyidzana. Zimbabwe inotenga mamwe magetsi kuMozambique. Bepanhau reNews Day rine nyaya yekuti bhanga guru rinokweretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank rinoti Zimbabwe iri pakati penyika gumi dzinodhura chikafu zvakanyanyisa. Bepanhau reChronicle rine nyaya yekuti mumwe muzvina bhizimisi Limukani Kupe akasungwa achipomerwa mhosva yekuba achiita mhirizhonga. Limukani ane mabhizimisi kumatebeleland South anonzi aitungamira chikwata chevanhu vanomwe chaibira vanhu nepfuti. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
kasi pa Studio 7 mamuke ri ani zvangu zvandaida kuti taura zvangu madzikoma angu ari ku anoti panhawa da kuti taura zvangu kuti murume uyu anonzi munhu akagoya vakomana tingangomusora asi ari kuzama taridai rodhi dziri kuvakwa muzimbabwe hapana kwekumbotiwo rodhi dzingangonzi dzisi one time dzobva dzatovakwa one time dzotopera from maminutes pasina 2 months nekuda kuti munhu apinda vakomana zvimwe zvacho ngatitei tichiona kuti zviriko here zvimwe zvacho hazvikoba tichizvitarisisa rodhi ngaingoita irodhi yekuti rodhi dzinovakwa but kwete dzese one time ari kuzama murume uyu tichachiona kuti vachamisa mwari vakavatungamira chere nini x yangu chaisa pavari vachamisa da kuona kuti mwari vakavatungamirira vanogona here kuti rodhi yese yekwabushu yemurehwa yebhowera yemasvingo yekupi kuzaka whatever dzese dzinokwanisa kugadzirwa nguva imwe chete atitaurire zvinhu tiri pakati nepakati ngaapinde mukomana but mudharawa kana achimbozamawo pane zvaivapo vamugabe vachipo zviri nani sori ndingarebesa
mamukasei pastudio 7 kunotamuka zvakanaka chaizvo zvinhu zviya zvaakufumuka manje mazviona manje kuti ana charumbirawa vakangofanana namunangwagwa vakatongofanana yezvoka izvo vanoitonga vachiiti chii muzanuka munhu iri kutofa yakarodha iyoyo yacharumbira iyoyo iri kufa yakarodha charumbira dzatswa yakatengwa kuti aiti munangagwa nachamisa vasangane vataurirane yange itori nhumwa yamunangagwa kuti vauraye munhu wamwari vauraye mukomana manje yafa yakarodha chokwadi chabuda pachena hezvo zvaakuputika
makadini pano S7 pane penyuro Voice of America makadiniwo kwese kwese kwamugere koko hama dzangu zvakaoma upenyu hwemhindupindu zveshuwa taenzwa tichizanzi kurai muone zveshuwa takura takona tatemeswa chaizvo ndizvo Zimbabwe yazotitemesa musoro izvi zvakatotishaisa kuti tozvidii achatozivi zvokuita chacho kuti tochitetsesei tochiita zvodidini kutiwo munangabwa anzwawo tsitsi aziyiwo kuti rati kune vanhu wandiri kutonga wandiri kumirira kubva kana ambonetazve handiti kungozi ngopawo mwere omboitawo saka tokukumbira tokuchema vamunangabwa woye kuti chimbozwai chimbotipewa mukana timbotongwa kana inini hangu inini ndingotongawo inini inini hangu chai chai ndinobva kutotongawo mombondipawo mukana ndimbomuratidza kuti zvingoizwa sese ndatenda
mamukasepastudio 7 apo indinokumbira avo kuti zvaigoneka maitoro avo vachamisa motoro vamunangagwa vamevese apo motoro vamadhuku motoro vanani vese vane chokuita nekuda kufoterwa kuti vate mapurezidendi enyika vatitaurire pamhepo tichinzwa kana kuti vamiriri vemapati iwawo ose tichinzwa zvavanoda kuitira nyika ruzhinji ruwane sarudzo yakanaka
kadiko pano ndiri kwamudzi yotawo Zakariya rit ndiroda kumbotaurira vanhu vekumaruzevha ko kuti vanhu ngavachangamuke vanhu mukai shuwa tingati topinda zvene mukuru watinaye uyu mukuru anoita basa rokuvhura mabhiriji mukuru anoita basa rokuvhura makliniki kuvhura zvibhorani kumbeya nenyika achingovhura zvese izvozvo zvinara ndibasa rese musiuno takaona achipa vanhu madeeds of grants achinyepera kuti mavane matitle deeds imba ikuye kwete title deed anoiziva mashandiro ayo uyu 21 farms. Mwana wangu wacho wakachanda naye. 25 properties. Ko iwo varipo ikezvino zvino vane mangani. Vaizivana kubva kutara kubva 1980 vaizivana. Saka ane mangani. Toramba tichingoti pamberi naye. Ah, vanhu ngatingwarei kumaresefo. Ikezvino tiri kutapi ufumpoto. Nekuda kwemaburi. Iwo vachidya zvinonaka vachiba goridhe vachibuda vachienda naro. Tisingambozivi kana chimwe chinhu. Ngatingwarei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatinotema takarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa, kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvezvirwere muAmerica, Center for Disease Control and Prevention, rinoti huwandu hwevanhu vari kufa mushure mekushandisa zvinodhaka hwati kwirei kupfuura muna 2022. Gore rapera vanhu zviuru zana negumi kana kuti 110,000 vakafa muAmerica mushure mekushandisa zvinodhaka. Huwandu uhu hwange hwakawanda nezvikamu zviviri kubva muzana zvichienzaniswa negore ra2021. Nigeria neAmerica dziri kuferefeta kurwiswa kwemotokari dzemuzinda weAmerica mudunhu reAnambra nevanofungidzirwa kuti ndevechikwata cheIndigenous People of Biafra. Vamwe vashandi vaviri nemapurisa maviri vakafa uye mamwe mapurisa nemutyairi wemotokari vakapambwa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Prince Harry mwanakomana wamambo Charles VIII vachangobva mukugadzwa umambo kuBritain anonzi akapotsa aita tsaona muNew York apo motokari yainge yakamutakura nemudzimai wake Meghan Markle kana kuti Duchess of Sussex naamai vake amai Doria Ragland vakadzingirirwa nevatori venhau. Vatori venhau ava vanonzi vairamba vachidzingirira motokari yavo kwemaawa maviri zvakapa kuti vapotse paita njodzi dzekubonderana kwemotokari. Prince Harry nemudzimai wavo vakazokwanisa kutiza mushure mekupinda mune imwe motokari. Vaviri ava vange vari muNew York kumabiko EMS Foundation Women of Vision Awards. Amai vaPrince Harry, Princess Diana, vakafa kuFrance muna 1997 vachimhanyiswawo nevatori venhau. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNew York vari mukuru wesangano reGlobal Exchange Program vaInnocent Ndenda kuti tinzwe zvizhinji.
VaPrince Harry vanobva muimba yehushe. Sezvo vachibva muimba yehushe, ibangano muchateya kuzondana. Saka vanhu vanenge vachitsvaga nhau kutsvaga kuti vaone zvekutengesa mapepa zvinenge zvisina kunaka hazvo. Asi nokuti ndo vanobva muimba yehushe, vanhu vanobva muimba hushe vanhu vange vada kuziva nhoroondo dzavo, mararamiro avo, magariro avo, nezvavanodya, nezvavanopfeka nemafambiro avo. Saka chiripo chiripo, ndarira imwe hairiri. Saka inotoda kuti vatorwa vazivo kuti zviri kufamba sei.
Zvinenge zvichiri zvekutsvaga nhau here izvi vandenda kusvika pakuzova dzingirira zvemhando iri kutsanangurwa iyoyi?
Hapane chakanakira chimwe. Ngai kwadzo ndedze mucheche, dzomukuru dzinoreva kudya. Saka vemapepa nhau vanenge vachiti vakaonawo nhau voona zvokutengesa. Saka hapana chakanakira chimwe. Ndo zvinove zvakaurayisawo amai vake izvozvo, asi ndo zvinoitawo kuzvarirwa muimba yehushe.
Tanzwa kuti vamwe vacho vaitomhanyisa dzimotokari, dzimwe dzikadhuma vanhu, dzimwe dzichipinda nyangwe nemumared roboti. Panenge pachine chakanaka here ipapa?
Vatori venhau vane dindingira ravanotiro kakara kununa hudya kamwe. Saka vakanga vaona zvakadai vanenge vaida kutora vachitengesa. Munofanira kuziva kuti Prince Harry pavakatengesa bhuku ravo ndo vakatengesa kudarika munhu wese pasi rinorosa. Hakuna munhu ane bhuku ratiratengwa.
mumwe muchizvarwa cheZimbabwe kuNew York, vandenda vachitaura vari kuNew York neStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndokusiyai muina Chris Gande achikupai nhau dzeIsindebele. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.